Vashtaura nestudio 7 nhasi, mumwe vanotengesera mumigwagwa, amaifadzai muzondo, vati havasi kutombotya masoja, kana akauya kuzovabvisa mumigwagwa mavanotengesera. Izvo zvinotevera mashoko ava Anselm Sanyatwe, avo vano vebrigadier general vashanda vari kupresidential guard, ekuti masoja achapinda mumigwagwa, kuti abvise vese vari kutengesera mumigwagwa.
Aiwa, hatisi kutombotya, notiti we are ready for everything. Kumba kune nzara, saka ndikagara kumba kwacho hakuna zvazvinobatsira, saka we are ready for everything.
Amai muzondo, vati havana chimwe chavangakwanise kuraramisa mhuri nacho, saka nokudaro havakwanise kurega kutengesa.
Ini ndirivenda ndotengesa mavegetables, madomoni, ese mavegetables. Saka zvitorwa nehurumende ka, hazviite nekuti isu ndozvakwa, nobva mari yekuchengeta vana, bhadhara marenzi, kwaendesa mumacolleges. Unless vana vaona chimwe zvekuti tiite, hatinogona kusiya venting, then tobva taenda kune rimwe zvaanenge atipa izvozvo. But for the time being, zvinhu zvakatiomera. Kubva kwedu hazvireva kuti ikonomi yamo muZimbabwe. Asi kutoti ngatingoona zvisituation inenge iripo tobatsirana.
VaMartin Mukono vati kuti vasiye zvekutengesa hazvikwanisike sezvo makambani mazhinji ari kuvhara mikova yavo pamusana pekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Kozi ndokutoguma kweupenyiko. Nekuti totoshaya kuziva kuti kana tikabva mazviriti mu totanga unotangana ne kuti tiende kunze kwenyika tinoenda kunourayiwa futi, saka takutoshaya kuti toita sei.
VaMukono vati nguva yavapiwa nehurumende haitambirike uye vati vane pfungwa dzekukwidza nyaya iyi kumatare. Pamberi pekongresi yeZANUPF yakaitwa muna zvita gore rapera, mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakati hapana anotengesera mumigwagwa anofanirwa kudzingwa, vachiti vanotengesera mumigwagwa vanofanira kuita madiro aJorgina. Mumwe wevanotengesera mumigwagwa mudhorobha reHarare vaWenceslas Peacemoda vati kurarama kuchazovanetsa kana hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo hwekuda kuvadzinga mumigwagwa mavanotengesera, sezvo vachiti semunhu anorarama neurema kutengesa mumigwagwa ndiko kwega kwanga kuchiva pachouviri.
7 days dzavataura idzi dzekuti isu tinokwanisa kubva into the street vending tingangotika hadzishoma shoma. Ende pa 7 days ipapo ka ndinoti ndine chivimbo chekuti vanenge vatitsvagira pabasa ekuti tichibva pavending tichienda pabasa ravo rekuti vanotibhadhara in end of month each and every time. Ndingangoti chechipiri futi zvakare ndechekuti inini muri kungozviona zvandiri, I'm disabled handiti, so vakandibvisa into vending.
Mumwe wanotengesera mumigwagwa yemuHarare amai Tariro Kombiro vati havasi kuzobva pavari kutengesera, vachiti kwavari kunzi vaende hakuna anosvikako.
Zvachomba hatisi kumbozvinyatsozvitambira zvakanaka nokuti dai vambotanga vataona kuti situation yakamira sei mukati menyika kuti tiite zvatiri kuita izvi inzara. Saka kana vakatibvisa tinodyei, ngavasafunga nezvavo asi vafunge zvevanhu vanozovavhotera mangwana futi.
Hurumende inoti ine nzvimbo dzinosvika 15 dzainoda kuti vanhu ava vatengese vari ikoko kuitira kuti mudhorobha muchene. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.